Zvekurima muriwo izvi ndakazvitanga mugore ra2016. Takangozvitanga mushure mekunge tatamburawo tiri munyika inoiyi tikazama kuti chii chingatipa kuti tirarame. Tikambozama mabasa tikashanda. Saka ndakazowanawo mukana wepekurima ndokubva ndaushandisawo. Muchidimbo ndomatangira ndakazviita tichitsvagawo kuti mhuri dzirarame.
Mune vari kukubatsira here muchirongwa chenyu icho chekurima muriwo muSouth Africa?
Vanondibatsira mukoma zvizvarwa zvekuZimbabwe ndo vanondibatsira. Handina hangu yepemanent worker, tinenge ndine mapart time. Pandinenge ndawandirwa nebasa vanouya vachindibatsira, pandinenge ndichidawo kutemha vanouya vachindibatsira. Zvese zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinondibatsira. Saka tinotenda navo nerubatsiro rwavanenge vachi.
Matambudziko api amuri kusanganawo nawo mubasa renyu?
Matambudziko atiri kusangana nawo pabasa redu iri matambudziko anorwadza. Dambudziko guru rinonyanya kutirwadza nderekuti tiri kuatakwa, tiri kupindirwa nembavha. Zvichida vanenge vachifunga kuti tinenge tichichengeta mari mudzimba, zvinova zvisiriwo zvavanozosangana pavanozouya. Saka ndingati tikaverenga maoccasions ava 3 times vachitizama kutipindira. Nefuti dambudziko ndoguru iroro riri kunyanya kutishungurudza zvikuru kuru. Uye hazvoenda kumatambudziko malogistics, zvinhu zvokuti maybe in the future tichazenge tazvigadzirisawo kana kuri kuti Mwari vatendera. Poita dambudziko rebhoho, panoda kucherwa bhoho, mvura yedu inotishotera. Ndo matambudziko muchidimba andingangoti ndo ari kunyanyanya kutishungurudza iwaya.
Mukoma kuchakanya kumusha vanobva kupi?
Mukoma kumusha ndinobva kumasvingo. Takaberekerwa hangu muHarare ndikakurira muHarare. Asi kumusha ndinobva kumasvingo kwana Edison zvoro kumajiri uko. Ndo kumusha kwandinobva. MuHarare ndikakurira hangu muOld Highfield.
Zvii zvamungasiyirawo vangadai vakateerera pane inonguva vana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Zvanenge ada kutaurira mhuri yeZimbabwe iri kwakasiyana siyana kune nyika dzakasiyana siyana ndeyekuti tikawana mukana ndatiushandisei nemazvo. Mukana unoita kuti mhuri dzirarame. Tisiye kuita mabasa anenge akaipa zvakafanana nekuba nekutsotsa vanhu, hazvina kunaka. There is a lot of opportunity dzekuti tinokwanisa kuti tirarame semhuri zviri pamutemo, zvakafanana nokuita mabasa emaoko. Wherever kwauri, kana uchinge waona mukana wekuita mabasa emaoko, take that opportunity and use it wisely. Zvinoita kuti kana paunowana chouviri unochidya uchifara, uchiziva kuti ndiri kudya simba randazvishandira. Saka kuruzhinji rweZimbabwe ngatisaitei mabasa akaipa anotishoresa. Kwese kwatinenge tiri kwakasiyana siyana, ndinoziva hongu tiri kwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana siyana, bati ngatizamei kurarama nenzira dziri pamutemo. Zvikuru kuru kana munhu ukaona mukana wokuita zvakafanana nefarming, kurima ikoku. Farming iri kwakasiyana siyana, unogona kuchengeta huku dzako. So ndinoencouragea ruzhinji rweZimbabwe kuti tishande, tishandise maoko, tiite zviri pamutemo. Tisaita zvinoshoresa nyika yedu, tisaita zvinotishoresa isu maZimbabwe. Ndatenda zvangu mukoma.